Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 23 muZimbabwe. Pasi rose rine vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuruzana ne30 nezvinomwe. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanyatsojekesa kuti chii chichaitika panopera lockdown. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vaMnangagwa vachamirira kunzwa kubva kuchikwata chavo chiri kuona nyaya dzezvekurwisa coronavirus. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru, uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus kwanga hwasvika pavanhu 23 muZimbabwe. Pasi rose riine vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuruzana ne30 nezvinomwe. Nyika yanyanya kuwirwa nedambudziko iri iAmerica, iyo ine vanhu vanodarika zviuru 30 vafa nechirwere ichi, uye chabata vanhu vanosvika 640 ezviuru. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano runoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Prevention and Control, anoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vasvika pamazana 10 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 16. Nyika ine vanhu vakawanda vafa kusvika pari zvino iAlgeria, iyo ine vanhu 336 vashaya, ichiteverwa neEgypt, iyo ine vanhu 173 varasikirwa neupenyu hwavo. Asi South Africa ndiyo ine vanhu vawandisa vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanyatsojekesa kuti chii chichaitika panopera urongwa hwavo hwekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. VaChamisa vati munyika munofanirwa kuitwa mushandira pamwe nevanhu vose kuitira kurwisa chirwere chapinda mumusha, uye vanoti panofanirwa kuva nenzira dzekubatsira veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vari kuvhiringwa nedambudziko rechirwere ichi. VaChamisa vatiwo hurumende inofanirawo kubatsira vanhu vari kuziya nenzara, vari mudzimba nekuda kwekushaya zvekudya, sezvo vakawanda vachirarama nekuzviitira mabasa emaoko. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Isu maonero edu ndeyekuti chinodikwa kuti nyika ifambe nekugadzira matambudziko ari kusangana nawo ndeyekuti ngapave nemuonera pamwe, mukomberanwa, garirano kuti tisangane, pasava nezvematongerwo enyika kana zvokupatsanurana, zvokuvengana, tisiyane nekuti bato nderakati, titarise kuti tiri vana veZimbabwe, vana vanyamunhu. Toita ibvino mupimbira gumbo rimwe chete nemakereke achionekwa nokupuwa mukana kuti aite basa rao vakuru vezvevashandi labor massive society or civic groups vounganawo vachishanda pamwe chete toita boka reZimbabwe team Zimbabwe inoita kuti tirwisane nechirwere chapinda munyika chakadai todzidzisa vari kumaruwa todzidzisa vari kumadhorobha poanokuona kumwe chete tazviona kuti chirwere ichi hachisaruri kuti une mari hachisaruri kuti uno upfumi hwakaita sei hachisaruri kuti une zera rakaita sei kana kuti uri mudzimai uri murume zvionekwe zvigadzirwe pakuonesana pamwe chete vanhu vari kushupika mumaguta akasiyana siyana mahigh density suburbs kumatownships kumaruwa vabatsirwe nehurumende
vanga batsirwa sei semaonere enyu
kupuwa mari makambani mainformal traders aonewo kuti paine mukana wekuti vavhure zvine mumwero unenge uchinge uchiragidza kuti hapana kutapurana kweutsachiwana saka ndozvimwe zvatatichipa pakuvandudza tatiso hatisikura zvokunongedza zvigunwe nguva ino haisi yekunongedzana zvigunwe ichasvika nguva yacho inoi ndeyekunongedzana nzira nekuonesana kuti tinofanira kufamba sei sevana vanyamunhu saka hai kupanana njere zvikomo zvinopanana muteka njere dzinogokedzwana njere moto anenge apa hazvirei kuti anobva atora mbiri nokuti kasvaya dova haatori nzira kungoreva chete kuti apedza chinhu chakanga chichikanganisa kuti mhuri ifambe saka tinotenda kuti vanhu vakabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka
asi vanopikisa vangabatsire sei chaizvo apa vachamisa harisi basa rehurumende here
isu tatiri muhurumende tichishanda zvakanaka saka tine maformer ministers atinawo kune zvemari vamwe kune zveutano vamwe kune zveumetura hweict kana kuti mafoni zvakawanda wanda vanokwanisa kubatsirawo kuonesa varipa kuti tiite mukomberanwa chinhu chiende icho saka hai tinokurudzira Zimbabwe ngatibatanei tinokunda chirwere ichi tichinamata mwari wedu hakuna chinokunda munamato hongu tinoda maventilator tinoda zvinoshandiswa muzvipatara vakoti vedu vanofanira kupuwa zvokubatsira kuti zviite zvakanaka madokta nemapurisa nemasoja vari mukumberi vanofanira kuti vapuwe mari nemuhoro unoenderana nekushupika kwavari kuita asi pamusoro paizvozvi tobva tavapawo mbatya
vanga vari mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vanelson chamisa vachitaura vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vanoti vamunangagwa vachamirira kunzwa kubva kuchikwata chavo chiri kuona nyaya dzezvekurwisa coronavirus kana kuti wovedzera here kana kuti kwete mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba ngatinzwei hurukuro yavaita nablessing
nyaya yakamirira task force report president kana vachinge vawana task force report yokuti taane macases akawanda zvakadii kumaguta akasiyana-siyana uye nokuona modeling iri kuitwa nemaexperts kuministry of health pachatarisiswa kuona kuti lockdown yowedzerwa nemazuva mangani kana kuti yoguma payakatarwa ipapo kubvira zuva rokutanga zvinhu zvovhurwa zvinhu zvotanga kushanda asi pachitariswa kuona kuti dzimwe nzvimbo dzinoramba dzakavharwa dzimwe nzvimbo dzotanga kushanda saka nyaya yekuti lockdown ichapera rini iko zvino tiri kuziva kuti lockdown iri kupera musi wa19 april kubva musi wa20 basa rinofanira kunge ratanga zvakanaka nekuti 21 ndedzisa dzinenge dzapera asi purezidendi vachagara pasi netimu yetask force vopiwa feedback yekuti zvakamira sei
vanenge vachida kuudzwa kuti kudii chaizvo apa vamutode
pane risiki here yekuti kana tikavhura business tinogona kuwana njodzi yekuti chirwere chinogona kupararira saka kana paine njodzi yakadaro inogona kuextendwa asi kana pasina zviri kureva kuti inenge yaakumiswa kana kuti paakutorwa mamwe matanho yekuti dzimwe nzvimbo dzishande dzimwe nzvimbo dzirambe dzakavharwa
hongu pari kurwiswa chirwere asi kavamwe vari kuti nzara yabva yanyatsoti bwa kupfunya chisero mudzimba dzavo poitwa sei
panyaya yenzara hurumende yakagadzirira zvikuru kubatsira vanotambura vose vari kutadza kuzviriritira nekuda kwenjodzi yatawirwa nayo senyika takati ngavabate vesocial welfare vari pedyo navo vavataurire zvichemo zvavo takati kunzvimbo dzose kune macouncelors kunzvimbo dzese kune maMP. Batai MP wenyu, batai kanzera wenyu, akurumidze kusvisa mashoko kuminister of social welfare. Haina kuvharwa. Minister of social welfare yakavhura.
Havanga vari mutevedzeri wegurukota runoona nezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gweta rehurumende riri kumirira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga rinoti vatapi venhau havasi vanhu vanoita basa rakakosha pakuvharwa kwenyika kwakanangana nekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Izvi zvabuda mudare apo hurumende iri kupikisa chikumbiro chakasviswa mudare iri chekuti mapurisa asavhiringa vatori venhau vanenge vari pabasa munguva yenational lockdown. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Chikumbiro ichi chakaiswa mudare nemutori wenhau anoshanda akazvimirira panashe makufa achitsigirwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe paine chinangwa chekuti dare ripe mutongo unorambidza mapurisa kuvhiringa vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kuvhiringwa kwamakufa nevamwe vatori venhau vakawanda kubva pakatanga lockdown musi wa30 kurume. Kunyange hazvo Zimbabwe Media Commission pamwe nebazi rezvemutemo vange vabvuma chikumbiro ichi, gweta ramatanga ramba izvi rikaudza dare kuti vatori venhau havana basa rakakosha ravanoita. Gweta remisa namakufa vaChris Mike vati gweta ravamatanga rinofanira kupa dare zvikonzero zvekuti sei riri kupikisa nyaya iyi.
Vanotonga nyaya iyi vazotaura kuti nyaya iyi ngainzwika zvakare mangwana musi wechishanu kuitira kuti vanomiririra mapurisa vapuhwe mukana wekubatanidza mapepa avo ekupikisa. Kana mapepa iwayo taawana aendeswa kudare, nyaya ichazoenderera mberi tichinzwa zvizere kuti zviri kutaurwa nemapurisa ndezvekuti pamusoro pekupikisa kwavo kwechikumbiro chevatapi venhau.
Mutongi wedare Justice Jacob Manzunzu vati gweta ravamatanga rinofanira kupava Mike nedare zvikonzero zvekuti sei riri kupikisa nyaya iyi uye nyaya iyi ichanzikwa mangwana masikati. Danho ratorwa negweta ravamatanga rinopikisa chisungo chebazi rezvekuburiswa kwemashoko iro rakazivisa kuti vatori venhau vanotorwa sevashandi vanoita basa rakakosha pakurwisa chirwere checoronavirus. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti vatapi venhau vakawanda vari kushungurudzwa panguva ino yelockdown.
Sezvamunoziva kubva patanga nhau idzi majournalists anosvika iwo 10 11 ambunyikidzwa ne4 vanotengesa mapepa nhau kuunza namba iyo kuvanhu 15 kubva patangwa lockdown. Idzi namba dzakakura zvikurusa. Saizvozvo ndosaka tamhanyira isu kumatare kuti vatibetserewo nekuti vape mapurisa nevanochengetedza mutemo uye zvevanochengetedza nyika vaudzwe nematare dzimosva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo uye zvingavasiye vatapi venhau vachiita basa ravo zvakasungunuka.
Mune imwewo nyaya, nhengo dzeparamende dzeMDC dzinoti hadzinei neurongwa hwekuunganidza mari yekubatsira kurwisana necoronavirus hwakaparurwa neparamende nezuro dzichiti dzakaparura chirongwa chadzo chekuunganidza mari yekubatsira pacoronavirus. Nezuro vanokokera nhengo dzeZANU PF vapopuraito garepi vakaparura chirongwa chekuunganidza mari inodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora kubva kunhengo dzeparamende. Asi nhengo dzeMDC Alliance hadzina kupinda muchiitiko ichi uye vanokokera nhengo dzebato iri muparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti vane chirongwa chavo chakasiyana nechakaparurwa nezuro. Nezuro hurumende yakazivisa kuti yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni mazana mashanu yemadhora emuno ichashandiswa kurwisa chirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu iyo iri kugara yakaita chamuramba mhuru. Vanhu ava vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuita kuti vaomerwe neupenyu panguva yenyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus, uye vazhinji vavo vanoita mabasa emaoko vasina cheuviri chavari kuwana panguva ino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vari kugunununa zvikuru nekukwira kwemutengo yezvinhu zvakakosha mukurarama kwavo mazuva ose, panguva iyo uremu hwemari yemunyika huri kuramba huchienda kumawere. Mumwe mugari wekushurugwi mudunhu remidlands amai Pesi pazvakavambwa vanoti munzvimbo yavanogara hakuna chiri kutengeka sezvo vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu pamadira ajojina. Amai pazvakavambwa vanoti marita maviri emafuta ekubikisa vaitenga nemadhora makumi mapfumba munyika ichangovharwa ava kuita madhora zana nemakumi matatu ukuwo makirogiramu maviri eshuga achidaidzira zana nemakumi maviri emadhora emari yomunyika.
Ha, madhuri rezvinhu kuno akaipa nelockdown. Shuga iko zvino iri kuita 120, cooking oil 130. Hatizi kuti panopera 21 days nenge tiri papi. Hatofunga tonotenga chingwa $500 chaiyo.
Mumwe mugari wekwafurusa kushurugwi kwekare vaGraham Gavi vanotiwo marita maviri emafuta ekubikisa ari kutengwa nemadhora zana nemakumi mashanu munzvimbo yavanogara. VaGavi vanoti vari kushamiswa zvikuru nekukwira kwemutengo panguva iyo huremu hwedhora rekuamerica hwakagadzikana zvikuru.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyaya yelockdown vanhu vari kutengesa kuno mareserva vakatotora advantage yeizvozvo, saka zvinhu zvakakwira zvisingaiti. Ana cooking oil going at 2 liters going at 150, shuga iri kuita pa110 dollars. Bondi then kana riri doro iri masupai ari kuita pa$35. So mamiriro azvakaita iwo zvinhu zvakakwira zvisingaiti. Vanhu vari vakatora advantage yelockdown iyoyo, saka vakakwidza zvinhu. Everything is up.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti ichokwadi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kukwira zvakanyanya kubva panguva yavharwa nyika mwedzi wapera. Asi vamutasho vanoti vezvitoro vari kuita izvi nekuda kweunyire sezvo zvisiri pamutemo zvavari kuita zvekukwidza mitengo yezvinhu.
Mitengo yakatanga kukwira pakatanga lockdown kunyanyanyanya. Ndopatakaona mitengo ichikwira zvisina tsarukano. Wakawanda hunyire, hapana chikonzero chinobatika. Vakawanda vakangotoro mukana uyewo nekuona kuti zvitoro zvakavhura panguva ina zvishoma, vamwewo ndobva vangotora mukana iwoyo nekukwidza mutengo.
Vamutashu vanoti mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, sangano ravo riri kushanda nehurumende kuitira kuti kuvhurwe zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya kusanganisira zvidiki sezvo zvimwe zvitoro zviri kutora mukana wokuvhurwa zviri zvishoma zvichibva zvakwidza mitengo yezvinhu sezvo vanhu vanenge vasina kumwe kwokunozvitenga. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari munyori wezveupfumi muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatapiwa mashakada vanoti vanofungidzira kuti kukwidzuka kwemutengo uku kunogona kukonzerwa nezviri kufungidzirwa neveruzhinji kuti mushure mechirwere cheCOVID-19 munyika munogona kuita dambudziko rekushomeka kwezvinhu. Asi vamashakada vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwemagaro. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa mugwadi vanoti vemabhizimusi makuru kana madiki havafanuri kufunga zvekuita mari yakawanda vachishandisa mukana wokuvharwa kwenyika.
Hakuna munhu anofanira kutora nguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuti afunge kuti wamukana wokuita mari. Handizvo. Haisi nhau yokuita mari kuti vanhu vari mulockdown nekuda chirwere chatekeshera pasi rino. Inguva yekuti umwe noumwe aise ruoko rwake kubatsirana navatungamiriri kurwisa chirwere ichi. Saka kukwidza mitengo yezvinhu zvakakosha zvinoshandiswa navanhu hazvitenderwi uye hazvidikwi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekutengeserana. Amai Sekai Nzenza vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasatora mukana wokuvharwa kwenyika vachikwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano, vakati mitemo yenyika ichabata vese vanoita zvisiri pamutemo. mitemo. Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose, kunyange hazvo dzine nguva dzakasiyana dzekuvharwa, yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chakatanga kuChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 Mushurugwi, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe iri kusvitsa nemugovera makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga. Zuva iri riri kusvika panguva iyo vanhu vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Kuuya kweutongo hwevatema kwakasimudza tariro yevakawanda, ruzhinji rwavo rwakanga rwakandwa muri kungorabwe nevachena pavaitora ivhu ravo rose raive rakanaka. Asi makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga, vamwe vave kuti zvinhu zvatonyanya kuvaipira zvichienzaniswa nenguva yeutongo hwevachena, sezvo vasisina mabasa uye mamiriro ezveupfumi, matongerwo enyika pamwe nezveutano aparara zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira, avanoti chikuru chakaitwa nebato ravo kupa ivhu kuvanhu vatema, pamwe nemutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai, vanotiwo zano PF yakundikana kuzadzisa zvakarwirwa nevanhu hondo yerusununguko. Totanga kunzwa kubva kuna vaCharumbira.
Mazita basa vajonga tokutanga mira kutendai kuchishedwa kwamaita kuimbo kurukura maerano nenyika yedu kwairi kubva nekwayava nekwairi kindi. Tiri kuona kuti mazuva mashoma nene anotevera Zimbabwe inenge ichikwanisa makore 40 takazvisunungura kutora vhuredu kuvapambepo. Saka at 40 government yakupedzisa land audit yanga ichiitwa. Audit yakaitwa nokuti kune vanhu vakawanda maZimbabwe nese hazvina basa nepolitical affiliation yavo. Vanhu vanga vachida land nokuti ndo yavakagwira nguva yehondo nokusunungura patakazvisunungura kuti tiwane vhuredu. Saka vanhu vari kuda ivhu, asi vhu ranga riripo bati vanga vane kodzi rekushandisa, vanga vachiona mafarms akawanda, vanga vari vanhu vashoma. Saka zvakaita kuti government itrigger land audit yanzwa kutema kwevanhu regardless of political affiliation. Saka land audit inofanira kunge yakutopera kana isati yapera. Chinhu chakanaka chavaita ichocho. Saka ndiri kuona kuti tichikwanisawo 40 years government ichipedzawo land audit, vanhu vokwanisawo kualocatewa land, vakwanise kutanisa land iya yatiri kuti isisu ndo yatakagwira nguva yechimurenga.
VaMuringai, munoti nemakore makumi mana asvitswa nenyika yavana kuzvitonga.
Isu seMDC tiri kuti land audit zvinhu zvainge zvakafanwa zvakaitwa 1990, nokuti tikaona matalks aLancaster akataura kuti 1990 ndopachataurwa zvinhu zveland nekugoverana kwakanaka kweland. Hazvina kuitika nokuti ivo muzano imomo vakangogoverana goverana mafarm iwayo. Vanhu nanhasi vachiri nhapwa munyika yavakazvisunungura. Taona futi kuti zano PF yadzoka neanother program inonzi MOPA ichida kureplace NOMA yanga iripo nguva dzaSmith, vanhu pavaingosungwa zvisina maturo. Maindustry hakusisina. Decentralization of power yanga iripo nguva yaSmith hapana. Takungoona iyo government bureaucracy yekuti kunongocreatewa mabasa mukuzivana mugovernment imomo. Saka pa 40 years kana vachitaura kuti land audit ndoiye vagona chete vanhu vezano, then hapane mutauro.
Regai tinzwe kuna vaCharumbira. VaCharumbira,
thank you very much vaMuringai. I think it's a very good discussion. Ndinofarira chaizvo vajonga kutete madiscussion ari open tisingaatipakani zvedu tichidiscasa sevana veZimbabwe zvinhu zvinokurudzirwa. Ndandangobata zvishoma-shoma bati regai ndirisponde kuna vaMuringai pane zveroma nemopa. Tinoona isu kuti administration yamunangagwa yapa vanhu freedom yakasiyana neadministration yanga iripo panguva yamugati. Of course maarest ari kuitwa but ari justified. Hatisi kuona maarest asiri unjustified at this point. Iko zvino izvi vanhu vane freedom of speech.
VaMuringai, wakawanda vari kuchema kuti nyaya dzeutano muZimbabwe dzakaparadzwa nehurumende yezano PF. Munoti
kuwa kwaita ikonomi yeZimbabwe, varongo vangu vakanyatsoplan ahead kuti zvinhu zvive in infrastructure yakanyatsonaka kuti tiene mvura, ezvinezvi yakudikana pa COVID panapa kuti kuve nemasanitary conditions avepo, mahospitals aripo nemadoctors aripo akakwana. Saka ndozvatikuona kuti ZANU-PF makore ese pa 40 years there has not been any forward planning, but chimukira mutsukumbo chavanongoita gore negore.
Vacharumbira vari kuchema vamwe kuparara kwenyaya dzezveutano muZimbabwe nekwavari kuti kukundikana kwebato rezanu-PF.
I think tinoziva kuti bato reMDC sezvo iriyo inova inotungamirira city Harare, maproblems ese anenge achiitika muHarare haafani kuzenge achiblamewa kuZanu-PF. Tikana ndiri MP wekuHarare East, patinotengerwawo mota nebato reMDC ma4x4 and all that stuff, sei tichigamuchira zvinhu zvakadero, asi vanhu vedu vachinetseka nenyaya yemvura, nenyaya yekuti kune tsvina dzikuitika dzinozokonzera korela and all that. Because I think tikakwanisa kuti politics dzedu tidzibvise pakuita blame one another, kwete kuti kana pakaita problem kuHarare East yemvura tobva tati president Mnangagwa ndo ane problem kana kuti ZANU-PF. Ipapapa ndinoona sekuti nenewo ndine dambudzikuro kuti handinzwisisi kuti sei zvichizonzapa.
Vamuringai mubvunzo pindurai tinzwe vamuringai.
Mauya zvakanaka komacharubiro. Maranirwo anoitwa malocal government edu kuZimbabwe, minister of local government ndiye ane homwe yekuti zvinhu zvese zvifambe ipapo. Kana MDC ikauya nemaproposal amurutaura iyeye yekuti better water sanitation, better urban planning, better roads, better chi, homwe inobva kulocal government of which ZANU-PF is responsible. Maita basa vacho.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reNorth America, vaTimothy Muringai, vachitaura vari parunare muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America, vaRegis Charumbira, vachitaura vari parunare vari kuCanada neStudio 7. Yasvika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Maswerase titemave ndiri kuno kugokwe. Ndinofunga nhasi situation inenge iri kutowedzera panyaya yekusimbisa mutemo kuti vanhu vasabuda. Vanhu havasi kubuda, vanhu vambotenderwawo makuseni kuti vambenge vachiwayawaya vachienda kunotenga chichi, but iko zvino vari kuintensifya zvechokwadi vakomana vacho. But vanhu vari kukooperate. Problem yavapo ndeyekuti manjezhara mudzimba vanhu vakutofosiridza kuti vange vachibuda vachimbonotsvaka-tsvakawo, vamwe vachienda notsvakawo huni. Magetsi ariko but hakuna pekutangira, pasina mari kuti vanenge vachijusa kuita zizizi. Saka panongovawo nenidi yeinterference yegovernment, but panongoratidza kuti panenge mamaruma-ruma ekuratidza kuti vamwe vari kunyogwa-nyogwa zvakusanganisira zvemisangano-sangano, vamwe vachisara kunze. But vanhu vachiri kutevedzera mutemo weCovid.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 23 muZimbabwe. Pasi rose rine vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru 139. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa
varikukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanyatsojekesa kuti chii chaitika panopera urongwa hwelockdown. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaine Jimutodi vanoti vaMnangagwa vachamirira kunzwa kubva kuchikwata chavo chiri kuona nyaya dzekurwisana necoronavirus. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.